kunyange hazo chikwata chavo chisiri kuenda kuWorld Cup, vateveri venhabvu kunyika vanonokerwa nekutanga kwemabiko emakundano enhabvu epasi rese aya ayo ari kupfungaidza usiku Russia musi wa14/10. Zimbabwe yakadzingwa mumakundano aya mushure mekunge veFIFA vatadza kubhadhara nemazuva aive atarwa neveFIFA. Murayiridzi wekuBrazil Valnos mari yake yemuhoro yemazuva ayo akamborayiridza chikwata chenyika cheMauritius. Asi izvi hazvina kubvisa manyukunyuku eWorld Cup muZimbabwe, vateveri vemutambo uyu vachiti ivo makundano aya ati vanonokera kutanga. Vakawanda kusanganisira muongorori wemutambo wenhabvu Vafarai Kambamura vanoti kunyange dai Zimbabwe yakakwikwidza mumakwikwi aya hapana kwayaienda, sezvo Mauritius aive asina mungo wekurova zvikwata zvakabudirira kunomirira Africa.
Vanhu varikuchema kuti haina kutamba maqualifying matches, asi ndinozandoziva ndiri kuti Zimbabwe yezvinoizvi bhora ravari kutamba harina kumira zvakanaka. Kutamba chaiko chaiko dzakaitirwa naNamibia zvototi hatii dai vakatamba hapa kungorova kungopa zvipeza, but otherwise Zimbabwe hani kungoti yaiqualify.
Zvikwata zvichange zvichisimudzira zita reAfrica kumakwikwi aya iEgypt, Morocco, Nigeria, Senegal neTunisia. Vamwewo vakaita savaOliver Musengede ndivo vanonokerwa neWorld Cup nekuti vaoreswa mwoyo nenhabvu yemuno yekasolaga Premier Soccer League, iyo vanoti haitanakidza nemhaka yekushayikwa kwevatambi vane tarenda.
Premier yadhakwa hatetomboira tatumirawo zvikaka zvekumbozvaka vabrazil yezvemutambo doro mukombe zvichaiko.
Vateveri venhabvu ava vanoti nguva yeWorld Cup ichavapawo mukana wekupedza gakava rekuti ari pamberi ndiani, Cristiano Ronaldo kana Lionel Messi, avo vanga vachitora mikombe kuzvikwata zvavanotambira kuSpain, cheReal Madrid neBarcelona. Muteveri weDynamos vaByron Munyuki vanoti World Cup ndiyo icharatidza kuti ari pamberi ndiani, Cristiano Ronaldo wePortugal kana Messi weArgentina.
Semaonero angu zvakakura muWorld Cup yadarika i Messi akasvika kuWorld Cup final. Kumana Ronaldo haana hake kukwanisa, asi zvichienzaniswa pane nyaya ndo pane mutambo wese wenhabvu ipapo. Saka tinotarisira kuti vakomana vavacharatidza vachatiratidza nhabvu chaiyo yemandorokwadi chaiyo.
Chikwata cheGermany ndicho chine mukombe uyu mushure mekurova Argentina mufinary yemakundano akapedzisira kuitwa kuBrazil muna 2014. Asi tichitarisa matambiro anga achiita chikwata munzira yekuenda kuRussia, zviri kuratidza kuti hazviisi kuzove nyore kuti Germany idzivirire mukombe wayo. Brazil ndiyo iri kunzi nevazhinji ndiyo ingangotora mukombe uyu nematambiro ayaiita munzira yekuenda kuRussia. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.